Ndingathini murishinji mukuona kwatiri kuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo, asi mari ndo isiri kukwana. Mitengo hayo yaramba yakatigadzikanei muzvitoro, asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana kuti mari yacho yekutenga yakawanda, kubudikidzawo nekuti vazhinji vatona vanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwe vanga vachitoo mari yavo ishoma. Saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwewo zvinozodiwa gore rinouya, vanhu vakawanda vari kusesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo. Tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day, uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki. Zvakamira sei zvekufambisa munyika pari zvino?
Zvakaita sezvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo mimichovha kunyanya inoenda kumamisha panguva inei. Ndo zvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino, dzimwe nguva ne30%, dzimwe nguva ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba, vadyewo mazororo vari kumaguta kwavari. Vachada kufamba vachaburitsa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta ekufambisa, nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaendewo kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei? Uyezve nyaya yemagetsi, tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ndingati nenyaya yemafuta pari zvino itakati nakei, vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi vimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti indastri inenge yakavhara, vanhu vachakwanisa kuwana magetsi, asi vimbo yacho yakaderera tichiziva kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastry pachinguva ichi ndokuchaitawo kuti magetsi ainoshandiswa kuindastry anga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu. Asi vimbo iyoyo yakaderera zvikuru. Takatarisa kuti kusvika pari zvino vanhu havasi kukwanisa kuwana magetsi nenguva.